ndozvatinoita makorega ega tinogara tinosangana semamanufacturing industry tichisangana tichitarisa kuona kuti zvakatinetsa gore rakapera ndezvipi, zviri kutinetsa iko zvino ndezvipi, nezvatoda kutigadzirise kwatiri kuenda mberi ndezvipi. Saka chikuru chatati tadhara pano ndechekuti taona kuti industry pachayo iko zvino makambani mazhinji ari kufara. Saka isu tiri kuti toita sei kuti tigadzirise kuti maindustry asafara, kana kuti tingaita chii zvoita mainvestor vaauye munyika aatrapte kuya kuzoinvestwa kumuzimbabwe medu. Zvimwe zvikuru zvatawana, zvimwe zvazvingada kuti titaurwe nezvazvo, chinhu chanyanya kuti tibaya ndecheproductivity, kuti hatisi kugona kugadzira zvinhu zvakawanda kana mumakambani zvinhu zvakadaro hasi kuitika. Kouya chechipiri ndechekuti mitemo yedu yeleba pachayo yavashandi inenge iri kuratidzika kunge isina kunyatsokufadza mainvestors ekunze, nokuti kubvira payakatanga in 1985 manhamba evanhu vari kushanda ari kuramba achingodzikira, production ikuramba ichidzikira. Asi yatoti isusu cost pachirungu, cost of production iri kuramba ichikwira. Saka zviri kuratidzika faninga kunge mitemo yatakaisa yemalabor law haisi kunyatsa kufambirana nezvinodiwa nyika jekerere.
Muri kushanda seiwo imi nehurumende kuti mugadzirise zviri kunetsa maindustry?
Inini ngati hurumende pachayo handioni pane zvakaipa, tinotaurirana zvakanaka. Vanouyawo kwatiri vachibvunza zvichemo zvedu, isiwo tichivapa zvichemo zvacho chero vasina kuya kwatiri. Chiri kunonoka kugadzirisa ndechekuti zvichemo zvacho kana zvaturikirwa kuzvinde mberi zvinenge zviri kunonoka kuti zvitariso zvigadziriswe nokurumidza. Now zvimwe zvichemo zvoda kugadzirwa nokunge mari iripo, asi isusu kuona kwedu munyika matiri iko zvino muratidzika kuti mari chaidzo dziri kushota.